Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 30, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri webato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa unobvumirana kudzokera kuvatsigiri vebato kunonzwa pfungwa dzavo pamusoro pedanho rekutora zvichitevera kubiridzirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
Vanhu vawirirana kuti kunofanira kunge kune kuita maconsultations kuenda kuma districts kundotaura navanhu vachikonsultiwa vachivafundisa zvakare kuvadzidzisa zvinhu zvakaitika kuti vagoziva kuti chakamboitika paelection chii.
Vamwewo papfungwa dzavo pamusoro pekomisheni yakaumbwa kuti iongorore nezvekupfurwa kwevanhu muHarare kutanga kwemwedzi uno. Vagari vemuguta reMasvingo vakamirwa nesangano rinorwira kodzero dzavo reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance voronga kuendesa kanzuro yeguta ravo kumatare edzimhosva ekushayiswa bvura. Izvo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Utungamiri weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa nezuro vabvumirana kudzokera kuvatiri varo iri kunobva pfungwa dzavo pamusoro pedanho rekutora zvichitevera kubiridzwa kunonzi nebato iri kwakaitwa sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Vaitaura nestudio 7 mushure mekupedzasangano wekomiti pamusoro yebato ravo yenational council wakatora zuva rose sazvigaro MDCT yavachamisa vamorgan komiti vakati vakabvumirana kuti vaende kunobvunza vatsigiri vavo kuti togwariri zvichitevera kubirwa kwavanoti kwakaitwa bato ravo musarudzo vasizimbaro riri mumvura.
Vanhu vawirirana kuti kufanira kune kuita maconsultations kuenda kuma districts kundotaura navanhu vachikonsultwa vachivafundisa zvakare kuvadzidzisa zvakaitika kuti vagoziva kuti chakamboitika paelection chii. Ivo kana vanhu vanzwa izvozvo vachapawo gwara kuti ngatiitei izvi tiitei izvi ngatiiti izvi tiite hatidi kuti tipe tifuseredze zvipfunga izvo satungamiri kuva zvida kuti vanhu vaone zvakaitika vagotupa gwaro kuchevera. Saka zviri kuitwa izvi Saturday iyo ino chaiyo nyika yose inenge yakapararira vanhu leadership ichiadressa vanhu madistrict ose kuti tigonzwa kuti vanoti tinoenda kupi.
Vakomichi vanoti havasi kumhanyira kuzotungamidza pfungwa dzokuti vanhu varatidzire asi vati ikodzero dzevanhu kuratidzira kana vachida.
Kuratidzira kuri mumurero mutemo anditika section 9 constitution yedu inotaura kutiko vanhu vane the right to demonstrate peacefully. Saka zvinhu zvirimo mukuzvikutaurwa navasapotazi vedu navanhu vedu, saka regai tifambe titenderere nenyika tinzwe kuti vanhu vanoda kuti tidii.
Asi nyora anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vakaudza studio 7 kuti MDCT yavachamisa inofanira kugamuchira kukundwa musarudzo vachiti kuratidzira kushandure hurumende.
Hatisi kugata tanga kuita maelections in the world, nyika dzose dzinde kumaelections and out of every election there is only one winner and others are losers. So in this case varuza ngaite magood losers. Tigare pasi vano vezimbabwe tisimudzire nyika yedu. Nyange vakaratidzira hapana zvavanobudisa. Takavati apply kuvhura mabhokisi kana muchifunga kuti mabiridzirwa, havakaramba kuvhura mabhokisi. Vakaenda kukoti, takanokubvidzana kukoti tikakunda. Saka hapana chimwe chichagona kuchinja.
Vakomichi vanoti musangano waNezuro wakapa vachamisa masimba ekuzeya nyaya dzokusimbaradza mubatanidzwa weMDC Alliance zvichitevera mashoko eMDC inotungamirwa namuzvinafundo Walshman Ncube ekuti mubatanidzwa weMDC Alliance unofanira kushandurwa kuita bato rimwe chete rakasimba.
No, ndopandataura papa kuti president vapuwa mandate yokumeka shuwa kuti alliance yaitwa yata integrate. Ndo munenge saka madetails ekuti izvozvo yakamira sei yakamira sei izvi zvichazosirwa kuna president netimu necommittee vachazotaska kuti vate look into the mechanics in. but the resolution has been reached yokuti wekai kuti alliance ive iri solidified.
Vachamisa varikuramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo dare reconstitutional court rakatura mutongo wekuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda pasarudzo yemutungamiri wenyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotanga musi wesvondo kutenderera nenyika vachiita misangano nevatsigiri vavo vekuvatenda nekuvavhotera musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru uye kuvazivisa urongwa hwebato ravo kubva pari zvino kuenda mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata murongi wemisangano muMDCT yavachamisa vaAmos Chibaya kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Musangano weMDC uchange uchitenderera nyika yose kutenda vanhu veZimbabwe nekuvavhotera kwavakaita zvine mutsindo. Saka kutaura kudai so nemusi wesvondo dziki ino yatiri tichange tiri kukwekwe pambizo 4 shopping center. Saka tinokurudzira kuti ungandangada hwese vanhu vese vagari venzvimbo yeMidland vange vachiuya kosangana nemutungamiri wavo vachamisa vachizonzva urongwa hwemusangano uye vachamisa vachitenda vanhu veZimbabwe nokuvavhotera kwavakaita zvine mutsindo.
Vamwewo vari kutaura vachiti nguva ino ndiyo here yakafanira kuti vanhu vange vachiita zvakare marali. Zvinoda dzimari, zvinoda nguva nezvakawanda wanda. Muri kuzvikwanisa sei kuzvironga zvese izvi?
Vanhu vedu vemusangano vatsigiri venyika yeZimbabwe vanouya voga kumarali. Hapana mari inodiwa yakawanda kuuya kurali mukoma Evans. Musangano wedu watiri kuita tokusumba kwese kwatakahwina. Saka vanhu vakavhotera musangano wavo vanouya voga nechido chavo chokuda musangano wavo vachida kuzoona zvakare mutungamiri wavo wenyika vachamisa uyo vakavhotera zvine mutsindo musi wa30 July.
Pati pava here neurongwa hwekuti mava kunanga kupi kubva zvamabva kudare reConcord?
Urongwa ndihwo hwatorotanga nahwo mukoma Evans. Kuenda kuvanhu tichinovatenda ndohumwe urongwa hwagara huchitoripo ihwohwo. Tienda kuvanhu tichinovatenda vanhu veZimbabwe tichivazivisa kuti ndegwara tavakufamba naro rekufamba tichikutendai. Ivo vanhu veZimbabwe ndivo vachataura kuti ha tinotenda chose kuuya kwamaita vatamisa kuzotitenda ngatichifambai takadai.
Vanga vari murongi wemisangano mubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Ukuwo mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi naivowo vane urongwa hwekutangawo misangano yekutenda vatsigiri vebato ravo asi zuva ravachatanga kuita izvi harisati raziviswa. Evans abatawo munyori wezvemitemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Urongwa huchaitwa asi madhesa asati abuda. Ichokwadi president vamunangagwa vane shungu dzokuti kana wavabvumira vatenderere nyika yose vachitenda vatsigiri nanyangwe avo vasina kuvatsigira vanoda kutendwa zvakare kuti mukufunga kwavo nemweya yavo vakaita zvakanaka kutsigira kuti ivo vamunangagwa varambe vachienda mberi vagadzirise upenyu hwemhuri yeZimbabwe.
Vamwewo vanga vachitaura-taura mumakoridho vachiti ndiyo here nguva yakanaka yekutenderera zvenenyika kuchiitwa marali pamwe zvingadhura. Muri kuzvironga zvakanaka zvakadii?
Zviri kugarwa pasi zvichirongwa. Madhesi ndo achabuda nenguva yekuti vachatenderera sei. Asi kutenda vanhu hakuna nguva ka. Vanhu vanofanira kutendwa kana vachiri kuziva zvavakagona kuita zvokuvatsigira vachipinda muofisi.
Zvikurukuru zvingada kuzivikanwa nevana veZimbabwe kubva iko zvino kuinda kumberi so musangano wakakunda zvava zvipi?
Chokutanga chiri kuzoitika ndechekuti dare reparamende harisati ragara pasi. Rinofanira kugara pasi rosarudza mamemba eparamende voitwa sworn in ndokuti nyika itange kufamba zvakanaka. Parlamendi yaapo manje kuchiparura zvirongwa nekuti parlamendi inofanira kutsigirana nehurumende kuti zvirongwa zvehurumende zvifambe. Saka iko zvino parlamendi haisati yaitwa sworn in. Tine tarisiro yekuti dziki yatakatarisa inoiyi parlamendi ichange ichizomita yobva yasarudza speaker of parliament yobva yatanga ma MPs ose opika miko vochitanga kuita basa ravo from there on hurumende inenge yakwana manje kuti iko zvino tine judiciary tina president who is the executive vangopedza ma MP kuti aitwa sworn in president wochiguna manje kuchitaurira nyika kuti vavachashanda navo samakurukota avo ndivanani.
Vanga vari munyori wezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura parunare naIvan Zininga weStudio 7 vari muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevakatochwa vachitocherwa zvematongerwo enyika reZimbabwe Political Victims Foundation Trust rinoti vanhu vakaiswa mukomishen yekuongorora mhirizhonga nekupfurwa kwevanhu vanomwe musi wa1 Nyamavhuvhu gore rino havakodzeri kuve mukomishen iyi. Sachigaro wesangano iri vasekai Gombe vanoti havaone chikonzero chekuzadza komishen iyi nevanhu vekune dzimwe nyika kuchisiyiwa vanhu vakararama mushure mekupambwa vemakereke neavo vanorwira kodzero dzevanhu vari muZimbabwe. Vagombe vanoti sangano ravo riri kuendesa kunyunyuta kwaro kuhurumende kuti igadzirise komishen iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navagombe kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Isusu sangano reZimbabwe Political Victims Foundation Trust rinova boka revanhu vakashungurudzwa kuburikidza neorganized violence and torture tinoti sangano iri hongu rakanaka zvekuti komishen yaumbwa napresident Emmerson Mnangagwa, asi tine zvinhu zviviri zvitatu zvatinoshorawo pakomisheni iyi. Nekuti commission of inquiry hainawo vanhu vakashungurudzwa varimo mukati imomo sevanhu vakaita sana Justina Mukoko, vanova vanhu vakashungurudzwa kuburikidza nezvematongerwo enyika, nevanhu vakaitawo vemachechi vakaita ngwana Evans Maharire. Vanhu vaifanira kunge varimowo mukomisheni imomo, zvinoita kuti komisheni inge ichinyatsa kubata isina kwayakarerekera.
Vagombe, chinoita kuti mude vanhu vakambosungurudzwa kana kuti vakasurvivea political violence mukomisheni ichii?
Tinoita kuti tide inyaya yekuti tinenge tichida kuti zvinenge zvichizobuda zvichibudiswa nekomisheni zvinge zviri zvinhu zviri balanced. Mukaona nyaya inenge iine vanhu vakashungurudzwa vanonyatsakuita basa ravo nemazvo, because vanenge vakabatikana nezvavanenge vakambosangana nazvo. Saka naizvozvo pakutsvagiridza zvinenge zvakaitika vanonyatsakutsvagiridza nemazvo vasina kwavakarerekera, because vanhu vanenge vakambosangana nazvo. Munhu ukapuwa basa rekuita iwewe uchinge wakambosanganawo nedambudziko rakafanana nairoro unonyatsa kuriita nemazvo chaizvo chaizvo.
Vanhu vakasarudzwa navamunangagwa kuti vapinde mukomisheni iyi, pane vamunoshora here kuti havakwanisi kuita basa iri nemazvo?
Pavanhu vasarudzwa ava ini ndinoona sekunge vacheriti vanonzi vacheriti vahanzvadzi vacheriti Manyeruke, munhu akarerekera chaizvo kubato reZANU PF. Saka ini ndaifunga kuti pachinzvimbo ichocho paifanira kuiswawo vanhu vakaitawo kunge vana Munyaradzi Bisai, vanova vakambosungwa nenyaya yekunzi vari kuwatcha vhidhiyo yethe Arab Spring, kana kuti vanhu vakaita sana Douglas Monzora, vanova vanhu vakanyorawo bumbiro remutemo recopat. Paifanira kuiswawo vanhu vakafanana naivavo kuti vozviitewo balance, bekuti kana maiswawo vanhu vezanu PF moiswawo vanhu vakarerekerawo kubato reMDC, moiswawo vanhu vakambosungurudzwa, vanhu vakambo mbunyikidzwa, vanhu vakambogara vasingazivikanwe kuti vari kupi, vanhu vakaita kunge vana Justina Mukoko, vanhu vanenge vakamirirawo masangano akafanana needa evanhu vakamboshungurudzwa. Ndokuti commission of inquiry yacho inge iri balance.
Kana dziri dzopfungwa dzesangano renyu, muri kuronga here kusvita chichemo chenyu kuhurumende?
Ichokwadi, isusu tiri kuronga kuti dai chichemo chedu ichi chasvikawo kuhurumende kuburikidza nesangano renational peace and reconciliation commission, because mafungiro edu isusu taifunga kuti commission of inquiry yaifanira kuva iri an ad hoc committee yeNPRC, because president wangangomukire kufuma commission iyi, because muna 2008 over 200 people wakapondwa, vakaurawa, vakasazivikanwa kuti vakaurawa nani. Hapana commission yakaumbwa. Tinoonzwa zvakare kuti mazuva a2000 kuna vanhu vakatorwa zvinhu zvavo, vanhu vakatorwa minda yavo, hapana commission of inquiry yakaitika. pakatorwa itai gamara hapana commission of inquiry kaiti saka ndaifunzwa kuti basa iri raifana kuitwa ne National Peace and Reconciliation Commission ndiyaifana kuitwa operationalize yotanga basa youmba ma ad hoc committees anoongorora zvose zvine zvakaitika zvekupondwa kwevanhu nemasoja musi wa 1 August zvekutorwa kwaitai gamara zvekupondwa nekutorwa zvipfuyo zvevanhu muna 2008 zvaifana kuitwa neNCRC saka isika solve chemo zvedu sesangano revanhu vakashungurudzwa kubudikidza neNCRC.
Imimi munoona sekuti muchatambira here zvinobva kukomishen iyi?
Ehe, tinozvigamuchira zvedu but yanga iri nyunyuto yedu hombe kuti commission iyi yaifanira kunge iri balanced because hazvibatsirike kuti tinge tichipedza maresources kutora vanhu vekunze kwenyika uko kunana Britain, vanhu vekuNigeria, vanhu vekuTanzania, vanhu ivavo vanongouya vogara kuSheraton Hotel vobhukirwa mapresidential suit, vanhu ivavo havana kutsvagiridza kwakanyatso kunonyatsa kubuda chaiko kune zvakaitika musi wa 1 August.
Avanga vari sachigaro weZimbabwe Political Victims Foundation Trust vasekai Gombe vari parunare muHarare nhanhanonoka wandwe Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vamwe vagari vemuchinoyi vanoti kunyanga hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuparidza shoko reshanduko munyika nengo dzebatorawo rezano PF dzichiri kuramba dzichiita izvo vaigaroita munguva yakare. Atachigoriwa anotipa nyaya iyi.
Vagari ava vanoti nengo dzebato rezano PF dzichiri kushungurudza vanhu nezita remusangano dzichidzinga vanotengesa zvinhu pamusika dzichivapomera mhosva yekutsigira bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uye vachiri kuchishidzira mapurisa kuti vasavasunge kana vapara mhosva. Mumwe mugari wemuchinoi vaClean Motsi vanoti nhengo dzezano PF dziri kupinda munzvimbo dzekutengesera vachitorera vanhu hwawa mari nezvinokosha zvakaita senhare mbozha. Vamotsi vanoti nhumbi dzebato dzavanenge vakapfeka ndidzo dzinoita kuti vakawanda vavatye.
Pinda mukati mevachivhara Johnton hakutongorwa chero munhu chete tetsa ndautotidza topinda usiri kubata chiscreen kuvhara kuenda kusadza kusiri kwachenesesa avakarova kavanhu hakuna zvokutamba kuchiita kusvika kunieta vega. Ya fizikari munhu chiri kupinza vanhu fie pepa chonoona pepa bekozi sofa uku tikunoona pazvaitika kwesika kuno kunoti kuno ndokwendogara anambobvira ndambo zvinoti afanikiswa vati kungobva pangonzi papa vapinda mupawa pafunga dzakanaka nepapa pajongwe tagura ukangosvika matime late watopinda bhizi.
Vamotsi vanoti izvi zvakatanga kuitika mushure mekunzi bato ravo ndiro rakakunda musarudzo dzemwedzi wapera. Vamotsi vanoti mapurisa hapana zvavari kuita sezvo ivo vari kutotyawo.
Mapurisa atozavakonda bhozi inini panapa ndiri panapa inini ndichitaura from my experience ndane 53 years ndimuno muchitwa zvematongoro enyika you remember me down the line kuti kwamune vanhu vainzi top 6 ndianopurisa aivasunga Saka ni expect kuti vanga sungwe ndio vatongo joina pakatsira top 6 there. They are going clear.
Mumwe mugari muzvare rudompofu vanopindemo dzebato rezano PF dzave kufamba dzakapeka zvipfeko zvebato ravo kuti kana vapara mhosva vasasungwe nemapurisa.
Imwe reason ndeyekuti vanenge vachida ku vasingadi kubatwa nemapurisa kana kusungwa nemapurisa nemhosva dzisina basa mumarodhu. Mapurisa akaona regali yaye vanobva vanzwa kutya kusunga munhu wezanu pf.
Muzvare mupofu vanoti vanhu vave kungopfekawo nhumbi dzebato rezanu pf kuzvidzivirira kuti vasashumurudzwe nevechidiki vebato iri.
Vanenge vachiitira kuti vadziviririke kubva kumayouth ezanu, mamwe anofamba achirova vanhu. Saka kana vakaratidza kuti vari kuenderana nekuita kwavo havavarovi.
Mumwe mugari vajohn marava vanoti nhengo dzebato rezanu pf dziri kufamba dzakapfeka nhumbi dzebato ravo kuti vatyiwe kuti kwese kwavanoenda vawane zvinhu mahara. Vamarava vanoti chimwe chinoratidza kuti pfungwa dzevanhu vezanu pf hadzati dzashanduka manyorero emapepanhau ehurumende ayo achine kushoropodza kutsvinyira vamwe vanhu vane mufungo wakasiyana nevakuru vehurumende.
Tinoonawo zvefuti patinofambawo kuti vaye vaye vanenge vane kana kuti matisheti ezanu kana kuti masikafu ezanu vachiri kungotyiwa nanhasi, ende vanhu vavo vane kapfungwa kekuti sezvo vakapfeka kana kuti nhumbi dzoradzodzenengerikini dzinotaridza kuti ndedzezanu, vanenge vachidawo kuti kwese kwavanoenda vawane mafevha kandi vatyiwe kandi vawane zvinhu mahara.
Amai Abigail Chokuda ava vaiongorora sarudzo mubato reMDC vakarwa kumangura vanotiwo mapurisa haasi kuferefeta nyaya yavo nekutya vanhu vezanu pf vakavarova. Munyori wezvemutemo muzanu pf vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti bato ravo rinoda kushanda nevanopikisa nekuti vose vana vezimbabwe kusanganisira mutungamiri weMDC Alliance vanelson Chamisa. Asi nhengo yezanu pf yakasarudzwa kumirira mangura muparamende amai Precious Masango vanoti vanhu vari kupomera bato ravo manyepo sezvo vakakunda mapato ose.
Mune imwewo nyaya, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatumira mashoko enyaradzo kumhuri ina dzine hama dzakafa mutsaona yakaitika pamatura eGrain Marketing Board kana kuti GMB kuLions Den. Huwandu hwevanhu vakafa mutsaona yekuLions Den iyi hwakwira kusvika pavanhu vatanhatu zvichitevera kuwanikwa kwemumwe mutumbi mune rimwe dura uye nekufa kwemumwe nezuro kuchipatara cheparerenyatwa mushure mekutsva zvakaipisa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vagari vemuguta remasvingo vakamirirwa nesangano rinorwira kodzero dzavo remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vave kuronga kuendesa kanzuro yeguta ravo pamwe nemakomishina matsva kudarire pamusoro nemhosva yekuvashayisa mvura mudzimba dzavo kwevhiki rose. Gandri Maramba anotipa nyaya iye.
Vagari vanoti vari kutyira upenyu hwavo apo vari kumanikidzwa kunwa mvura yemuzvibhorani iyo inonzi haina kuchena nekuti imwe yacho yakasangana nemvura dzemumasuweji. Izvi zvaita kuti vanhu vatyire kuti chirwere chetyphoid chingangopararira. Pari zvino dhorobha rikadoma rakatarisana nedambudziko rechirwere ichi, mukuru weutano Dr. Daniel Churundu vachiti vari kuongorora kuti pane vanhu vakabatwa here nechirwere ichi. MURA iri kumirirwa negweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri, avo vanoti vanoda kuti dare rimanikidze kanzu kugadzira dambudziko remvura mudhorobha nechimbi chimbi. Vanoti kushayikwa kwemvura uku kutyora kodzero dzevagari izvo dziri mubumbiro remutemo wenyika.
Chokwadi kuti ndiendere kumirira MURA nenyaya yemvura yanetsa mumasvingo. Hamuna kana mvura irimo, tete hadzichabudi mvura kubva musi wechitatu vhiki yapera unovaiwo musi wa22 kusvika iko zvino hakuna kana chatichabuda. Ndizvezvezvo vanenge vachiinda vachityora kodzero dzevanhu dzirimo mumutemo wedu ngava chochikamu chatonga 77 chemutemo wedu constitution yeZimbabwe inoti munhu wose wese unofana kuva nekodzero yekutara uye nemvura uye mvura yacho yakachena inenge ichisupplywa especially tremuno neguta redu remasvingo rinofanira kupa vagari varo mvura yakachena.
Kanzuro yemasvingo inoti dambudziko iri riri kukonzerwa nepombi dzakaputika dzinokweva mvura kubva mudhamu remutirikwi, asi vagari vanoti haisi kuratidza kukurumidza kugadzirisa dambudziko iri. Mukuru wemura vaanoziva muguti vanoti vaendesa nyaya iyi kudare mushure mekuona kuti kanzuro yasitera chemo chavo chekuti vagadzirise nyaya iyi nekukurumidza.
Muno muguta redu remasvingo nhasi takwanisa zuva rechinomwe tisina mvura. Chinova chinhu chiri kutishungurudza chaizvo, nekuti tikatarisa kune mamwe maguta kuri kuita ndufu dzakasiyana siyana nenyaya yekushayikwa kwemvura zvinana typhoid. Saka isusu ndozvatiri kuda kuti zvisaitika muno mumasvingo.
Vamwe vagari vakaita saamai Sungano Zvarebwa naShe vari kutyira upenyu hwavo nekuti vari kurarama nemvura yemuzvibhorani zvinonzi ziri kusangana nemamvura yemusuweji.
Takutotyira chirwere chetyphoid parwero apa munonzwa kuti chakadhuruka, saka nokuinda rakita nokufamba kuri kuita vanhu tirikutofungidzira kuti chirwere chogona kungotibatavo kuno dambudziko remvura rava guru zvisingambobviri. Ende hatizivi hedu kuti city council chii chaingatiitirawo dei atibatsira kunyanya sesu madzimai nevana tisiri padambudziko rokushayikwa kwemvura iyoyi.
Asi injiniya weguta vatawanda kuzo vati kanzuro iri mubishi rekugadzirisa pombi dziri kushanda zvakanaka uye ichaendesa mabhauza munzvimbo dzinogara veruzhinji kuti vasane mvura yemuzvibhorani iyo isina kuchena. Muguta reGweru vanhu gumi vanonzi vakashayika nechirwere chetyphoid kubva musi wa6 mwedzi uno. Nyaya iyi inotarisa kutarwa zuva rekutongwa nechimbi chimbi mudare repamusoro remasvingo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Iyo zvinotoka kupai kambo fupalo kakamiza kubva kuna Nacho Pichen Kazembe.
Muni kakamizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, muni kakamizira tumakolo. Muni kakamizira mwamuna, chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamangara mabuto pasogoro. Kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machabe, ziwani chikwa tichotere, pamakala mabuto pasogoro. Kaka mizira mwamuna, amene sari kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machave, ziwani chikwa tichotere, pamakala mabuto pasogoro. Mamuye nera kuziwa kuti fupalo kakamiza kakamiza siri chedwa kuswa mpika.
Sanda uza ndichani kodi kundi kakamizira mwamuna te amene chayali kumutima wanga.
Mamuye nera kuziwa kuti fupalo kakamiza kakamiza siri chedwa kuswa mpika.
Makolo muye nera kuziwa kuti fupalo kakamiza kakamiza siri chedwa kuswa mpika.
Mamuye nera kuziwa kuti fupalo kakamiza kakamiza siri chedwa kuswa mpika.
Zanda uza ndichani kodi kundi kakamizira mwamuna tere amene chali kumutima wanga.
Nako kambo fupalo kakamiza kubva kuna Nacho Pichen Kazembe. Tichimbodzora ndangariro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Utungamiri webato reMDCT inotungamirwa naVanelson Chamisa unobvumirana kudzokera kuvatigiri vebato kunonzwa pfungwa dzavo pamusoro pedanho rekutora zvichitevera kubiridzirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo. Vamwe vapawo pfungwa dzavo pamusoro pekomisheni yakaumbwa kuti iongorore nezvekupfurwa kwevanhu muHarare kutanga kwemwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndekusiyai mina Sandikile Musanga.